Manera kanaka muriye Zimbabwe ino in Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Nara zokare manero anasi kuri musi wechina kugumbi 1 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenya dzirikitika muZimbabwe dzamunopiwa na Studio 7 iri mu Washington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Ndichiti izvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuwirirana hapana kuwirirana kwataita nehurumende. Tinowirirana kana vachinge vachinja zvavanouya nazvo patafura yehurukuro.
Musangano wehurumende nevashandi vayo unopera pasina kuwirirana panyaya dzemihoro. Zimbabwe Electoral Commission inotanga hurongwa hwekunyoresa kwevanhu sevavhoti mumatunhu ose munyika. Zanu PF na MDC Alliance zvotatsurana pamusana penyaya utongo wejekerere, uori, sarudzo nezvimwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Musangano weNational Joint Negotiating Council waitwa nhasi pakati pehurumende nevashandi vayo wapera pasina kuwirirana. Mutoro wedu na Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vamiririri vevashandi vehurumende vapinda mumusangano uyu vanoti havana kufara nezvaiswa patafura nehurumende munhaurirano dzavo. Mutauriri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vaudza Studio 7 kuti vanga vakamirira hurumende munhaurirano idzi. Vati hurumende yakazvipira kuwedzera vashandi vayo nemari inoita zvikamu 25% kubva muzana 25% kutanga nhasi, asi vashandi vehurumende varamba kutambira izvi.
Kuwirirana hapana kuwirirana kwataita nehurumende. Tinowirirana kana vachinge vachinja zvavanouya nazvo patafura yehurukuro. Musangano watakapedza kuita muna kukadzi, hurumende yakanga yauya nezvikamu 25% kubva muzana. Izvo tinoona kuti ndozvayangodzoka nazvo. Takambogara zvataurwa negurukota rezvevashandi pamapepa nhau kuti iyo hurumende yakazenge ichitipa zvikamu zvinoita izvo 25% kubva muzana. Isu takafunga tapauda zvinhu zvepanhau, asi tatozozviona kuti ndozvinhu zvatozouya zviri pahurukuro dzanhasi. Saka ivo vari kuti vakatipa zvikamu 25% kubva muzana pavo mwedzi uno unotevera uyo, wozoenda zvepanoenda pakati pegore votipa 45% kubva muzana. Saka tinongona kungoti chikamu chiri kufambwa nacho nehurumende hachikwanisi kusumudzira mushando hurumende kuti ararame mukati meupenyu hwake.
Vamushango vati hurumende haisi kuteerera zvavakanyora mugwaro ravo, asi kuti iri kungoita zvainenge yada iyo.
Chaita kuti titadze kuwira nenyaya yekuti havasi kuda kutaura kubepa redu ratakavapa. Isu sevashandi takanyora bepa redu rine nhunha dzedu nezvetinoda kuti tiitirwise vashandi. Zvinova izvo zvinoita kuti mari yedu idzoreredze simba rayakanga inaro mugore 2018. Takanga tichitambira mari yekunze isu yakanga ichikwana kuita 520 ekuAmerica. Ndo yakanga ichitambirwa mushandi wepasi akanga achitambira 440 emadhora ekuAmerica. Asi iko zvino tiri kuona kuti mari iri kuuya nehurumende iri kuramba ichingotaura nezvemari yemuno, isiri kuda kunotaura nezvebepa ratakanga tavapa.
Musangano waitwa nhasi unotevera yambiro yevashandi ava yekuti vainge voronga kuratidzira sezvo achiti hurumende haisi kuratidza kuzvipira pakuvawedzera mari dzemihoro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi gurukota rezvevashandi vamavhima vakaudza Studio 7 kuti hurumende yakazvipira kugara pasi ichitaurirana nevashandi vayo kuitira kuti zvinhu zvigadzirisike zvakanaka. Asi mamwe masangano anomirira varayiridzi akaita seProgressive Teachers Union of Zimbabwe ne amalgamated road chazwina na Zimbabwe anota ana kupinda musangano uyu achita acherechedzo utungamiriri we Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions yo yaimbozivikanwa nekuti Apex Council munyori mukuru muAtus va Robson Chere vati varega kupinda musangano wanhasi nepamusana pezvikonzero zvakasiyana siyana.
Zvinhu zvanga zviri paagenda panga pasina nhaurirano yenyaya yemuhoro. Icho chinowa chikonzero chikuru chinofanira kunge chigarirwa pasi. Chikonzero chekuti mari yevashandi isitasa kunyaya yewarairidzi inge ichidzorerwa pamari yawaisitambira $540 semataura atagara taita. Ndicho chikonzero chekutanga chofanira kunge chiri paagenda, kwete kuti tinonogara tonzwa kunzi muri kuunganidzwa kuti muzwe kuti hurumende yakati kudii pasina nhaurirano idzodzo. Chimwezvo ndechekuti iyo agency pachezvayo iri kunze kwemutemo webumbiro redu maererano nevanogara muNJNC vachitaura zvemari, iri kuoparata outside the law. Saka tinenge tichitoti agency pari zvino iri illegitimate, haisi pamurau.
Mashoko avachere atsimirwa nemutungamiriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zhou avo vati hurumende haina kuzvipira kusangana nevashandi vayo sezvo musangano wanhasi waitwa pamasaisai nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Vazhou vati musangano wanhasi kwanga kuri kuvaraidza nguva kuti yanzou neriva.
National Agenda Negotiation Council yakaestablishwa nestatute instrument 141 of 1997 inongolida kucollective bargaining. It's mere consultation, haina collective bargaining. Taifunga kuti pakaitwa constitution yeZimbabwe 2013 section 65 inotaura kuti vashandi vanofanira kunge vane collective bargaining. Asi hurumende haisi kuda kuseka statute instrument ako kakunhuwa uye kakanhora.
Mune imwewo nyaya, gurukota rezvemari vamutuli Ncube vaburitsa mashoko ekuti hurumende yaunganidza mari inoita mamiriyoni zana emadhora ekuamerica ichashandiswa mukutenga nhomba dzekubaya veruzhinji kuti vasabatwe nechirwere checovid-19. VaNcube vati kubva zvino zvichienda mberi hurumende iri kutarisira kuti munyika muchange muchipinda nhomba miriyoni imwe chete pamwedzi kuitira kuti vanhu vese vakwane nhomba idzi. VaNcube vatiwo vari kufara zvikuru kuti kambani DHL International yabvuma kuvatakurira nhomba idzi kubva kwadzichange dzichitengwa nemutengo wakaderera zvichaita kuti nhomba idzi dzisvike munyika nekukasika kana dzichinge dzatengwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Vanhu vaviri vakafane chirwere cheCOVID-19 nezuro iro zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafane chirwere ichi pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi maviri nevatatu. Vanhu makumi maviri nevana vakabatwawo nechirwere ichi nezuro wakare, iro zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pavanhu zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana masere nemakumi masere nevaviri kana kuti 36,882. Ukuo vapora kubva kuchirwere ichi vachisvika pazviuru makumi matatu nezvina nemazana matanhatu nemakumi masere nevatanhatu kana kuti 34,686. Bazi rezveutano rinoti vanhu zviuru zvina nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 4,051 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pazviuru makumi manomwe nezvitanhatu nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 76,995. Nezuro wakare vanhu chiuru nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 1,963 vakabayiwa nhomba yepiri, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yepiri pazviuru gumi nezvina nemazana masere nemakumi masere nevashanu kana kuti 14,885. Zimbabwe inoti ine urongwa hwekubaya nomba vanhu mamiriyoni gumi ichishandisa nomba dzinosanganisira Sinovac neSinopharm dzakagadzirwa kuChina necovaccin iri kubva kuIndia pamwe neimwe nomba iri kubva kuRussia. Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yatanga nhasi urongwa hwekunyoreswa kwevanhu sevavhoti mumatunhu ose emunyika mushure mekunge komisheni iyi yambomira kuita basa iri nekuda kwechirwere chaCOVID-19. Sangano rinoona nezvekodzero dzevanhu mukuita sarudzo reElection Resource Center rinoti rinotambira urongwa hune mufaro uye rine umbo hwekuti mahofisi eZEC mumaguta anoti Harare, Bulawayo, Gweru, Masvingo, Bindura neMutare anga akavhurwa. Asi sachigaro veElection Resource Center vaTrust Maanda vanoti havasi kufadzwa nekusaitwa kwesarudzo dzekutsiva vakasiya zvigaro matunhu akasiyana-siyana vachiti ZEC iri kumbonyikidza kodzero dzevanhu. Asi komisheni yesarudzo iyi yeZEC yakazivisa kuti sarudzo idzi hadzisi kuzoitwa pari zvino nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Matunhu akawanda munyika akasara asina vamiriri muparamende zvichitevera kudzingwa kwakaitwa nhengo dzeMDC Alliance muparamende neMDCT pamwe nebato rePeople's Democratic Party pamwe nemakanzuru akawanda akadzingirwawo makanzura akasiyana-siyana munyika zvichitevera kusawirirana kwezvikwata zveMDC pamwe nekufa kwakaitawo dzimwe nhengo dzeparamende kumapato ose ane nhengo dziri muparamende. ZEC yakamisa kuitwa kwemabyelections kubva gore rapera ichiti kuita sarudzo idzi kunopinza veruzhinji panjodzi yekubatwa nechirwere cheCOVID-19 icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose kusanganisira muZimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yataita navamaanda pamusoro penyaya iyi.
Tinokamushira nemaoko maviri urongwa ihwohwo kuti vanhu varejiste kana kuti vanyoreswe kuti vavhote nekuti ikodzero yevanhu kuti vavhote. Saka tinokamushira zvikuru nemufaro kana iwe bati kunyange zvakadaro kuti vavhura, tine mufaro wekuti vavhura, asi tine zvakare kakutsutsumwa kekuti hazvina kuvhurwa zvachose kuti vanhu vakwanise kushandisa kodzero dzavo zvino dzekuvhota nekuti mabyelection achiri ngozi achakambomishwa.
Zvikonzero zviri kupiwa neZimbabwe Electoral Commission zviri kupamusoro pedenda reCOVID-19 zviri kuita kuti vasange vachivhura nyaya dzemabyelections. Imi mune zvamunopokana nazvo here panyaya iyo?
Homu, tine zvatinopokana nazvo. Chekutanga ndechekuti vari kuti pane mutemo wakaiswa weCOVID wekuti vanhu varege kuenda kumaelections nyore kweCOVID iyoyo. Saka tine kuzvisumwa pamusoro pemutemo iwoyo nekuti chekutanga waifanira kunge uchiiswa kuti kodzero dzevanhu dzekunovhota dzimbomiswa pasina kutevedzwa nzira chaidzo chaidzo dzekuti dzimbomiswa. Asi dzimwe nyika dzakatipoteredzazve dzakaita masarudzo munguva yaitopisa COVID-19 yacho mereki dzakaenda mberi zvakanaka, uye futi iyo ZEC pachezvayo yakataura kuti ine porisi yanga iinayo yakaisa panzvimbo yekuti kana vanhu vachizonovhota vanovhota nenzira yakadai nenzira yakadai yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Saka nekuda kwekuti mutemo iwoyo wakanga wakaitwa wemashandisirwo ekodzero dzekuvhota neZEC, ZEC ingadai yakatevedza mutemo wayo iwoyo. Asi mutemo uyo wekuti ngatimbomisa sarudzo uyu tovatiri kutsutsumwa nawo nekuti ZEC yakuvhura zvishoma zvekuti vanhu vakaenda kunorejista, asi yotadza zvakare kubva yavhura zvakazara kuti vanhu vadi kuti vaone kunovhota. Saka kodzero dzevanhu ipapo tikuona sekuti dziri kumbunyikiswa.
Mune matanho amuri kutora here sesangano ekupikisa iyo nyaya yekutyora kwekodzero dzevanhu kwamuri kutaura uku?
Homu, takarotaura tiri kuita basa rekukurukurawo nevakuru kana kunyora mapepa enyunyuto kune ZEC kana kutaura nyaya dzacho kune vanoona nezvisarudzo kuti tadei tasunungura kuvhota nekuti vanhu vese vane kodzero dzavo dzekuti vanovhota. Saka chimwe chinhu chatiri kuita ndechekutaurawo nevanhu kuti vaone kushandisa kodzero dzavo. Isusu basa redu ndeekudzidzisa veruzhinji kodzero dzavainazvo nenzira dzavainazvo dzekuti vataure kunyunyuta kwavo nekutarisa zvakare nyaya dzekuendesa kana kumatare kuita kuti kodzero dzevanhu dzione kuchengetedzwa.
Avanga vari sachigaro veElection Resource Center vaTrust Maanda vachitaura neStudio 7 vari parunare muHarare. yashika ngwe kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. France iri kuramba kutambira ongororo yakaitwa United Nations iyo inoti mauto emuchadenga France akauraya vanhuwo zvavo 10 nevapfumbamwe mumali apo mauto aya airwisa vanoita zvinofurikidza mwero munyika iyi. United Nations inoti zvakaitika mumusha weBaundi kumali munandira mubvunzo ucharamba uri pamwoyo pevakawanda pakusawirirana kuripo pakati peFrance nemubatanidzwa wemauto ari kuchengetedza runyararo mumali. United Nations inoti vanhu vaive pamuchato vachipemberera hawo vakarwiswa nemauto emuchadenga ekuFrance, vanhuwo zvavo vakawanda vakafa pamwe nevarume vatatu vaive nezvombo vanofungidzirwa kuti nhengo dzechikwata chevarwisi veKadiba Sema. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakatsanangudza urongwa hwavo hwekushandisa mari inoita $2.3 trillion sourongwa hwakanangana nekugadzirisa zvivakwa, migwagwa nezvikwanisiro zvebudiriro vachiti urongwa husati hwamboitika munhoroondo yeAmerica uye urongwa huchashandura zvakaitwa nevaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump zvikuru munyaya dzinobata mitero yemakambani makuru. Bato rinopikisa MDC Alliance riri kuti zviri pachena kuti bato rezanupf rine urongwa hwekuripondera musagi sekiti kuitira kuti ritadze kukwikwidza musarudzo dza 2023. Bato iri rinoti izvi zviri kuitwa kuburikidza nekushandisa matare nemapurisa achisunga kana kudzinga nhengo dzaro mumakanzuru nemudare reparamende pamwe nekurega kuita sarudzo dzekutsiva vanenge vadzingwa. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze pamwe nehurumende yeAmerica nenyika dziri mugungano reEuropean Union vanoti Zimbabwe yaputsa chirangano chayo chekuvandudza zvinhu kubva zvakamanikidzwa kusiya basa vaimbo vemutungamiri wenyika mushakabvu vaRobert Mugabe. Asi ZANU-PF inoti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya ichiti MDC Alliance ndiyo iri kuzvisikira moto muziso nekutadza kuwirirana kuri mubato iri izvo zviri kuita kuti vatsigiri vazvipatsanure. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Trachiwayo uye nhengo yeZANU-PF yakakwikwidza musarudzo yemumiriri wedare reparamende kuWarren Park ikakundwa vaGilbert Muponda. Totanga nekunzwa kubva kuna vamuponda.
MDC zviri pachena kuti iguru rapinda nyoka ende zviri kuoneka nekutiza kuri kuita vaizviti vakuru vacho vanga vambofurirwa kuti vaende kuMDC vaakudzoka kuZANU-PF. Vari kunyatsoona kuti ZANU-PF ndiwo bato rine gwara and ibato rine zvido zvevanhu pamwoyo uyezve President Mnangagwa vari kuratidza kuti nyika ino vision yavakaipa vanoiachiva nekuti economy iri stable. Zviri kuoneka nevo vanga vari kuMDC vaifunga kuti vachadira jecha mumupunga kana muhupfu vari kuona kuti zvashaya basa zvekudira jecha nekudaro vari kuona kuti vamunangagwa utungamiri hwavo hune gwara hune empowerment yevanhu. Iro ivhiri ndo rakazoenda kuti MDC imhanye kunze kunodaidzira masanctions. ZANU-PF zvinooneka kuti ipati yakamirira vanhu nekuti ukatarisa vari kumhanya mhanya kuti mavaccinations apinde muZimbabwe.
Kandai renyu vahlachwai.
Ndinoona kuti tiri kurarama munyika yakasiyana neanorarama vana muponda nevamwe vavo veZANU-PF. Chatiri kuona kuparadzwa kwedignity kana ukoshi hwevanhu mukatarisa matamburire aakuita vanhu izvezvi. Vadzidzisi vashandi vehurumende vanoziva President Tsvangirai pavakaita Prime Minister paya vakangotaura izwi kuti dzokai kubasa tichamupa $100 each kutanga mari ikawedzerwa kusvika kuma $500+ paticha ega ega nemamwe vashandi vehudzihurumende vanhu vakanakirwa vanachamisa vari maministers. ZANU-PF iri kushandisa masuru yayo kana masimba ayo kuita corruption kutora zviro zvenyika mari dzenyika vachigovana vachiita zvese zvakadai. Ndofunga munoziva nyaya dzakawanda dziri kubuda kwana Zinara kurobiwa mari kumapazi mazhinji ehurumende kusanganisira mari iyo yeCovid yavari kudada nayo iri kubiwa zvisingaiti. zvese zvirikutaurwa zvekuzanzi vanhu vari kubva kuMDC vese vari kubva vanonga vato vasina bhara remusangano endi vazhinji vacho vasina kubva kuMDC vanhu vakatobva kuMDC kare vadzinga vana vabiti muparlamendi nekuti vana vabiti netimu yese vanga vachiongorora huri hunotyisa huri kuitika kwana Zinara huri kuitika mapazi mazhinji ehurumende
todzoka kwamuri vamuponda
chinoshamisa ndechekuti MDC inozviti bato rakazvimiririra vanozviti vane demokrasi vanozviti vanotedzera mutemo zvisingaiti ibato remagweta vanhu vanofanira kuchinzwisisa mutemo asi mutemo wacho zvavanotona vakomana vanotoshaya kuti zvikumbofambiswa sei kana vadzingana ikoko izvozvo vabiti vadzingwa pachena namai Matibenga vanoblema ZANU-PF kuti ZANU-PF yakonzeresa zvakati yakonzeresa zvakati asi zvichibva zvekuti vanhu vemdc pavanenge vachiita makongresi avo nemaconference avo havatevedzeri mitemo yavo vozopedzisira vaendesana kumatare kana election yazouya vozoti pabirirwa tarigwa yet in the meantime they are not working for the people zvakafanira mukatarisana city of Harare macities akawanda uye MDC has got leadership vakune macouncillors nemamayors maroads akazara maportholes hakuna mvura masuwage akatekeshera marara asi kucollectwa do something so that people can see kuti munoziva zvamuruta but you have failed and now you are also fighting amongst yourselves musinga organize party ni party yazosvika kuelection ka Zimbabwe almost is going to be a one party state because pane pasina opposition to talk about
petai gakava redu vahlatshwayo hatingaswerere kuvhiya katiyo
varuda kuita zve one party state varuda kuenda kuma elections pasina president Chamisa pasina MDC alliance nenyaya yekuti vanoziva makwapaidzirwa vakaita pa election apfuura na vachamisa vakatanga nenyaya yekusunga vanhu kusunga vanhu vachityisidzira vanhu vachivharira vanhu vachabudhakuta vanhu mabasa ari kunoita kushanda kuma councils nenyaya yekuti hakusina vamiririri apa vari kutya kuita by election kuti vanoziva kuti kuby election havanhongi hapana chinobuda tikatarisa nyaya yekumakanzuru vari kushanda zvakaipisisa kuti makanzuru asashanda vakatanga vachinyima makanzuru mari chaizvo chaizvo dzekuti vatenge machemicals mari munoziva kuti foreign currency inobva kureserve bank of Zimbabwe izvezvi vari kucollecta mari yeZinara asi mari iri kutorwa neZinara munonzwa kuZinara kwaita corruption vadii kumakanzuru zvakusi kuenda mari
mutauriri weMDC alliance vaclifford hlatshwayo vachitaura vari parunhare muHarare manzwo zvakare kubva kunengwe ZANU-PF yakakwikwidza musarudzo yemumiriri wedare reparamende kuWarren Park ikakundwa vaGilbert Muponda vaviri ava vanga vari parunhare muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naBlake Mzulu Studio 7. Musangano wemazuva matatu wakarongwa nesangano rinorwira kodzero dzemadzimai reJust Associates vakapera nezuro kwamutare uchiburitsa pachena kuti madzimai akawanda munyika ari kutyorerwa kodzero dzavo mudzimba uye kumabasa. Mutori wedu enauloida mmoyo anotipa nyaya inotevera.
Matambudziko ari kusangana nemadzimai aya anosanganisira kufamba mitinhu yakareba kuenda kuzvipatara kana kunochera mvura kushaya zvekushandisa kana vachitevera vari kumajeri uye vamwe vanoita mabasa ekutengesa bonde vanoti vari kushungurudzwa nemapurisa asi mutauriri wavo assistant commissioner Ponyati vanoti kana paine vanenge vachikorerwa kodzero dzavo vanofanira kumhanara kumapurisa votora matanho. Mumwe mugari wemamutare muzvare Gloria Garapo vanoti kumatirongo madzimai mai anosangana nezvipinga idzo zvakanyanya kwazvo kunyanya pekugara pasina kudzikama zvikuru sei vaya vanopika vaine vana vacheche.
Maconditions ane majeri edu haana kukodzera kuti madzimai agare. Madzimai anoita zvive zvezvibereko asi ukaona mablankets nemaonogara hazvifaniri kuti zvinge zvakadaro. Tiuti futi kune madzimai anopinda nevanawo hamuna zvinhu zvakakwana. Mune wana maitofanira kungawo mune maplaygrounds akakodzerana mutiwanai wanga tamba bhozi kunyange mai vavo vakasungwa hatifanhi kutyora kodzero dzavo dzewana.
Amai Plaxidia Mauto vekubhinga vanochema nenyaya yekufamba mitinhu mirefu ine zvikara zvesango kuenda kunochera mvura kana kunoraura kuitira kuriritira mhuri dzavo.
Madambudziko anosangana nemadzimai ekubhinga tinosangana nemhuka dzemusango nekuti patakagariswa takagariswa mumhuka saka tisu tinochera mvura mubhinga haina mvura. Saka pakunochera mvura tunofamba nzendo refu. Saka vasikana vanogona kusangana nevanovarepa. Then kubatwa kwacho kwemarep cases edu tinoshungurudzika nokuti ne society yedu nemagariro atinoita haazobudiriri.
Muzvare mebhoshumba avo vanoita mabasa ekutengesa bonde uye vachirarama neutachiwana HIV AIDS. Vanoti panguva ino yeCovid-19 vanoshungurudzwa pakufamba kwavo vachida kunotora mapirisi uyezve nevarume vavanosangana navo.
Isusu semasex workers tinosangana nenyedze kusungwa nemapurisa kurwiswa kwakanyanya dzimwe nguva anogona kuti wabatwa uno mapurisa acho anogona kuti auda kutorara neufuti pasina kana mari nemasoja kurohwa ndokumwe kunoya kuti kwatinosangana nako semasex workers pambacho tinosungwa nemapurisa tiendeswa kumani ngekuma cells asi wasvika ikokoko anogona kuti on the way obva atoti ngatirarejese pasina kana mari ndonamo dzatinosangana nadzo.
Amai Melania Chiponda vesangano rejust vanoti musangano wavo wemazuva matatu wange wakanangana nekusimbisa ruzivo munyaya dzezvekodzero dzemadzimai nevanasikana kunyanya panguva ino yeCovid-19 nelockdown. Just mubatanidzwa wemasangano ari munyika 12 anorwira kodzero dzemadzimai. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Women's Roundtable na 8 PM tukutarisa zviri kuitwa nemadzimai pamwe nematambudziko avari kusangana nawo muupenyu. Musangano wehurumende nevashandi vayo wapera pasina kuwirirana panyaya dzemihoro. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yatanga urongwa hwekunyoresa kwevanhu sevavhoti mumatunhu ose emunyika. ZANU-PF neMDC Alliance dzatatsurana pamusoro penyaya yeutongo hwejekerere, uori, sarudzo pamwe nezvimwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
So we